zvirimumanika land vanhu vafara town yose iri kufara vanhu vabva kumativi mana eprovhinsi yese Chipinge nevamwewo vabva kuchimanimani tinovatenda vakwanisa kubuda mumatambudziko avanga vari Nyanga Mutasa kwese vabva vafara vapembera kuona purezidendi wavo vapembera kuona leadership yavo vafara kongresi yedu iri kutanga nokuwanda kwaita vanhu kuuya maprocesi dzacho achatora nguva kuita achange achida kuti tiitaridze patience tiitaridze runyararo tinyadzise vaya vanenge vachida kuti zvinhu zvisabudirira vaya vanenge vachida kuti zvimire nonza tunza nenzira tine dziripowo asi tinodzikunda
tingatarisire kuti zvinenge zvabuda musarudzo dzekutsvaga vanonokwikwidza kukongresi zvingabuda nguvai
zvichabuda mangwana makuseni tichatarisira kuti vanhu vachatanga kuvhota vatotanga kuvhota madzimai nemayouth vachavhota tofunga for the next 2 to 3 hours then neinwing tozovhota then tozoanaunsa anenge akunda pakupera kwemavhoti iwawo
tiri kunzwawo kuti pane mumwe ari kuzviti nhengo yebato renyu akaenda kumatare achiti munofanira kumira kusarudza vatungamiri ava nekuti mazuva ekuita kongresi asati akwana zviri kufamba sei
kudare hari manaji mapolitical party hakuna munhu anoenda kudare kuti titarisire zvichaitika tiri kuita kongresi yedu anenge akanyunyuta anenge ane zvaanoda kusimudzira anouya kukongresi otaura igore rechi5 hatingapfuuri gore rechi5 tisina kuita kongresi kana une chigumbu tine maprocedure tinotambira zvigumbu kuno ukada kumanya uko nekokoko uchiti uchatsvaga tichangokusiya uri ikoko chitima cherusununguko chichiinda mberi uyo ari kuti aenda kubatare handi kungoti nhengo yedu nhengo dzedu tiri kusangana nazo kumaprovhinsi apo nepapo ndo kunotongwa nyaya dzemdc ndo kunotongwa nyaya dzeshanduko tiri bato revatsvene hatirambi tichiinda kumudzimu kana kunoshotera kune mamwe matare atisingazivi tinofamba mugwara rechija ratakasiyirwa navamogeni tsvangirai.